Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 16, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeMDC kumasvingo dzinosungwa dzichipomerwa mhosva yekuparadza midziyo chishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vaJebu Skala mudhorobha iri. Mafashamu emvura yakanaya svondo rapera anoparadza zvakare migwagwa nemabhiriji zvanga zvichigadziriswa kuChimanimani East. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa mudhorobha remasvingo nhasi asunga munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki rebato reMDC uye vari kanzura weward 4 mudhorobha remasvingo vaGodfrey Kurauone achivapomera mhosva yekuita zvemhirizhonga. Vakurauone vanoti vatorwa nematikiti vamatanhatu vachizoendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central Police Station uko vasvikopomerwa mhosva yekuparadza midziyo inokosha zana rezviuru zvemadhora chishanu chapfuura. Izvi zvinonzi zvakaitika pamhirizhonga yakatevera kutongwa kwemutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Skala mudare repamusoro mumasvingo apo vaipomerwa mhosva yekuda kubvisa pachigaro vaEmerson Munangagwa. VaSkala vakazowanikwa nemutongi wedare vasina mhosva. Nemusi wechishanu wakare mapurisa anonzi akasungawo dzimwe nhengo dzebato iri ina dzichipomerwawo mhosva imwe cheteyo. Vakurauone vanoti vazoiswa mumaoko emagweta avo uye vanyoreswa gwaro rekutenda mhosva kana kuti warned and cautioned statement uye vanenge votarisirwa kuzodaidzwa zvakare nemapurisa chero nguva. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Asi sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisawo kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti ratumira magweta aro kuti abatsire vashanu ava. Ngatinzwei vakurauone vachitsanangura.
Ndodavira kuti neveruzhinji vanoziva kuti musi weFriday musi wa14 kwakune koti yaitonga vaJob Skala. So mhuri yeMDC yakauya ichipa solidarity kuna vaSkala. Nekudaro mapurisa semugariro wavo nemuitiro wavo vakauya vakaprovoka vanhu vaingozvimbira zvavo vakazvimirira asi vaingoimba peace pavaita mapurisa akaprovoka vanhu. Saka pakarava nekusawirirana pakati pemapurisa nevanhu vangazopa solidarity kuna vaJob Skala. So nhasi ndiri pamashops emuward mangu ndopauya maCID anga ari 6. So mapurisa auya ari 6 maCID anobva vanditora nekupuma Single Police Central Station. Ndokusvika paya ndobva vanibvunza zvanga vandibvunza but zvanga da kundibvunza vanagada kuti ndivaudze kuti ndivanana ndinoziva vangatora pati muprocess yanga iva musi Friday. But ndingatsindira kuti aiwa handikwanisi kudaira munhu asipo inini I can answer for myself zvanenge vandibvunza ini zvamusoro pangu nezvandinovapindura. Saka nokudaro vazonditi insimuti kuti you are not cooperating and therefore takukucharja is our first suspect and the charge yedu imali has damaged to property and property yakadhamajiwa is worth about 100,000.
Saka vakusungai here kana kuti vangokubvunzai vachikuregai?
Vatondisunga because vazotora inonzi warned and cautioned statement iyo vatovamusungwa and vazonditi ivo ndakusiya uri maoko emalawyers ako nenyaya yekuti city media inomira zvakanaka yakadhakwa. Saka tiyakusheedza kana city media inaka nebinasi uri mangwana wozosaina and then kana wasaina tizokwidza ndakotini.
Saka imi muri kuti ine mhosva yamuri kupomerwai?
Ndikangoti zvangu kushaiwa nyaya kwamapurisa havasi kuziva zvavanoda nekuti chokwadi ndechekuti I never participated in any violent activity. So ndinongova sekuti vangotsvagawo unokupomera waarofunga sekuti ari padhuze navo maybe kuda vashaya vanhu vaanofunga sekuti ndo vakaita violence and therefore maybe vaona ini ndiri an easy target for them. But however, isusu semhuri yeMDC, as the young people of MDC, tinoti aiwa hatiri kuzotyidzirwa nezvakadai, tinaramba tichimirira mberi nechinangwa chedu chekubvisa hurumende yamunangagwa. Saka isusu sechibiri yeMDC tinoti aiwa varamba vachiita havo zvavanoita izvozvo, but hativhunduki mapepa senhembwe.
Pane vamwe vazotongwawo here vazopomerwawo mhosva mushure menyimi, nokuti tiri kunzwa kuti kune magweta atomirira vanhu 5.
Before inini musi iwoyo weFriday vakasunga vanhu about I think about 3 vakasunga musi iwoyo. Saka ndo zvakonzwa kuti namba iyo inde kwairi, but iyavo vakasunga handisati ndahwa kuti chaji yavo yanga iri yechii, but inini handasungirwa ini imali has damaged to property.
Imi mune umbowo here hwekuonawo kuti pane midziyo yakaparadzwa?
So far handaona, chanda kuziva kungouo mari kuitira nguva kuti chimwe midziyo yakaparadzwa imotikari yemapurisa. Saka hatisi kuziva, hatotanya tokuona zvangu kuti midziyo yavanotaura ndeipi kuda vakazotiudza kana takuenda kukoti. Amen.
Vanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa uye vari kanzura weward 4 mudhorobha reMasvingo vagodfrey Kurawone vari parunhare kumasvingo kwakare nestudio 7. Mumwe kanzura vekuchimanimani East vaJoel Dumakwezu vanoti mvura yakanaya zvakasimba kutanga kwesvondo rapera mudunhu ravo yakaparadza mamwe mazambuko nemigwagwa zvakanga zvichigadziriswa mushure mekunge zvamboparadzwa necycloni idai gore rapera. VaDumakwezu avanovekanzura weward 23 kwamutsvangwa vanoti nzvimbo dzakakanganiswa nemafashamu akaitika zvakare svondo rapera dzinosanganisira nzvimbo yemabhizimusi yekwakurwa isimba nemuchadziya mushure mekufashukira kwerwizi muchira. Izvi zvinonzi zvakatadzisa vana vechikoro vanodzidza pamuchadziya primary school kuenda kuchikoro pamwewo nevagari kuti vange vachienda kukiriniki. Zambuko reparwizi urwu rinonzi rakatorwa nemafashamu ecycloni idai gore rapera, asi kusvika pari nhasi harisati rapera kugadziriswa. Ngatinzwei vaDumakwezu vachitsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Mune mumwe mayakaparadza munzvimbo dzemarisiti mumwe muespecially kuward 22 pane rwizi rinonzi Muchira rinobatanidza kurwa isimba nemuchadziya. Apapo bridge racho rakanga rakaiswa retembarari rakabva ratorwa. Hazvekuti motokari dziri kuneseka ipapapa dzichisvika dzichinotombomira zvekutoti hameno vanototombopedza nguva kuti vofamba sei kudarika kunyange mvura yaperera iko zvinezvi. Pozoti pamusangazi motokari zhinji dzinopfuura ipapo dzinototambudzika nekuti bridge racho harina kugadzirwa rakangoibva retembarari asi so far patembarari pacho rakaibva wasdhawei. Pozoti muzasi rinokonekta vhimba rakatsairwa futi zvekuti ndofunga ndo pavari kusenda iko zvinezvi nekuti namasi kagakuwara. Pamuchadziya bridge rekuzasi futi rakatorwa futi nemvura. Ese mabridge aifanira kunge akapera kugadzirwa kare mvura isati yanaya, sezvo zviya zvatanga tichingotaura kuti kadhirei kavari kuita izvi vachazotambudzika. Koti pari siti chaipo chaipo mabridge rakagadzirwa nemasoja rakadambuka saidi rekwamudhiyadzo nekuti motokari zhinji diki dzinondoneseka nekufamba ipapo because bridge racho penanga rakananiwa rakadonha. Hapanyasi kufambike zvakanaka zvekuti kudai kwange kuri kuti kambani iri kugadzira saidi rekwandima ward 23 yanga ichinzwawo tsitsi kubvira vanhu vaizoende koisapo semende kuti masimbi acho atsimukire mudenga nekuti motokari zhinji ipapapo mavhiri matai aya ari kuchekeka.
Pane nzvimbo dzati dzagadzirwawo here tichiona kuti mvura yane mazuva akati kuti yamira kunaya?
Right, tingati marodzi kugadzira kwese tingati kubva panyahode bridge rekwanyahode rinobatanidze ward 22 ward 21 neward 13 rakagadzirwa riri nechepasi iroro rakanaka nerodhi racho chairo chairo rakamaintainwa asi mabridge ndodambudziko. Kusvika kwese kwako kwaisimba ward 22 uko marodzi akanaka. Panozi pasipini apo panogara pachingoti mvura ikanaya yopatura inopature panofanira kunga pechiiswe bridge rakanaka rakakwana semhando yepamusoro kwete zvematembarari zvavari kuita. kuwadi 23. Ndoda kutenda hangu padiki pavaka gadzira pake ipapo pakanakisa. Dambudziko riri pamadhonga avakuite ma spillway ekurasa mvura. Madhonga acho amweni akinde kukwidza avasi kusalandisa kuti mvura iwane kubuda.
Ko chikafu pane vakaparadzirwa here chikafu nemvura iyi? Tichiona kuti vakawanda vanga vasati vanyatso recover kana kupona kubva mucyclone idai.
Pachikafu tinotenda ngekuti vakatipa mbeu. Asi mbeu yakauya kusupplywa ngeJonas haina chairi kutibatsira inzara wakarima. Hapana kana pemunda weunoona iwewe ukafamba zvayo uchiona yasekuona kuti imbeu yakasupplywa ngeJonas iroro. Ameno kwavakaitenga mbeu yacho yakaita sei. Munhu wega wega kubva munomu kuenda kumawadhi mazhinji ari kungochema ngekuti mbeu iyoyo yanga isina kutinakira hongu yakamera. Asi kamwana kacho kana shanga tena iya kana kubereka.
Vanga vari kanzura weward 23 kwamutsvangwa kuchimanimani East vaGeorge Makwezu vari parunare nestudio 7 vari kwakare kuchimanimani East.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare remuguta guru reSomalia reMogadishu ratongera mumwe mukuru mukanzuro yeguta iri kugara mujeri kwemakore matatu nekumbove kwake nhengo yechikwata cheAl-Shabaab. Vakuru vezveutano muChina nhasi vati huwandu hwenyaya itsva dzekupararira kwechirwere checoronavirus hwadzikira kwezuva retatu rakatevedzana. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yatanga tiinayo pachirongwa chedu cheYouth Forum vhiki rapfuura, apo takakurukura namuzvare Mercy Chachikoka, apo tanga tichitarisa nyaya dzezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tichinyatsotarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi, kwete kuZimbabwe chete asi mudunhu rose rekuchamhembe kweAfrica. Sekukuvimbisai kwandakaita, nhasi muchirongwa tinava masimba kuchera avo vanoongorora nyaya dzezvemamiriro akaita upfumi hwenyika. Vaakuchera, ndinomugamuchira muchirongo wamukoma wangu, zviri kufamba?
Ndinofarawo makadini mukoma ndiimai.
Aiwa, ndiripo hangu mukoma. Nyaya yatinayo mugango mainzwa, tiri kunzwa vazhinji vachichema chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika haana kumira mushe, asi vamwe vari kuti mikana iripo. Tipewo maondrei.
Sekutaura kwavaita kuti upfumi hwenyika hauna kunyatsomira zvakanaka itotoi chokwadi. Saka danho iri riri kuuya nemabhizinesi ava rekudyidzana nevamwe. Danho rine maadvantages rinoona maviri. Number one, takatori nyika yedu isusu tine vanhu 15 million. Vazhinji vachona vasingakwanisi kuafoda kutenga zvinhu zvakawanda. So pamunozotyidza nawo nevamwe vekunze kwenyika, zvinoreva kuti maketi yako kana kuti vanhu vaunokwanisa kutengesera zvinhu zvako vanenge vawanda. Number two, paneo nyaya yeforeign currency kuti munomudambudziko rimwe riponere kuti munhu angachiwana foreign currency zviri kunetsa. Saka pamunozoitawo macollaboration iwavo, zvinoita kuti foreign currency inge ichipinda mucompany, which will also help grow the company.
Vanoita mabusiness avo vachidyidzana neve vari kudzimwe nyika, business ravo riri kubatsira here panyaya dzekusimudzira upfumi hwenyika?
Rinosimudzira upfumi hwenyika zvikuru sei nenyaya kuti they can be able to earn foreign currency. Zimbabwe inoda foreign currency yakawanda, asi haina masofisi akawanda ekuwana mari. Saka mabusiness akadaro kuita kuti nyika inge ichiwana mari. Asi dambudziko rinotondere some of the policies zvinoita kuti mabusiness iwavo asanyatsokusimukira nyaya dzakafanana nekuti foreign currency yacho inenge ichimonitiwa zvakanyanya kuti yafamba sei. Zvinhu zvakaita semagesi, intaneti nguva zvinenge zvisingashandi. Kana makutyidzana nevanhu vari kunze kwenyika, mune muchida kuti zvinhu zvakaita seizvozvozvo zvinenge zvichikwanisa kunyatsoshanda kuitira kuti munge muchikwanisa kubatana nemaclients anenge ari kunze kwenyika.
Mabhizinesi amuri kutaura nezvavo ari imo munyika akawanda, mataura kuti vari kusimudzira upfumi hwenyika, asi tiri kunzwa vamwe vachiti upfumi hwenyika huri kuenda kumawere. Titsananguriraiwo zvakanaka mukoma wangu kuti chii chiri kunyatsonetsa apa?
Pane zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswawo medu munyika munomu, zvakafanana nezvananzaro zvemapolicies, zvakafanana nenyaya dzeinfrastructure. Tikanisira mapolicies inyaya dzekuti mari dzati dzinenge dzichifambisiwa sei. Izvozvo zvekuti iko zvino hatina stable rate munyika medu. Foreign currency yachona kuti iwanikwe inonetsa. Right now kana uri kambani ukawana foreign currency haubvumidzwe foreign currency unenge wakuitengesera kuchishandisa offshore rate. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti progress inge iri stunted kana kuti inge iri limited, nekuti vanhu vanenge vakufunga kaviri kuti toita sei kuti tifambise zvinhu izvi pasina mabottlenecks iwavo. Then panozoitawo even tax evasion, zvekuti vanhu vanenge vakuda kunzvenga kubhadhara michero iyoyo. Saka mari dzinenge dzakusvikira kunze uku dzimwe dzacho dzisingachapindi munomu, because dzinenge dzati dzikapinda dzichatorwa neRBZ offshore rate. Yeti pane gap kana kuti mukaha pakati offshore rate neblack market rate.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vakuchera. Nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kukurukura neni, ngatikurukurei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Musakanganwa kuti tiri kusangana zvekare chipiri uno papeji redu reFacebook paVOA Shona pachirongwa The Connection, apo tichange tichitarisa nyaya yekuti zuva rine chinangwa chekucherechedza vechidiki muZimbabwe roRobert Gabriel Mugabe National Youth Day riri kusvika chishanu uno. Saka ndoda kunzwa kubva kwamuri imi vechidiki kuti zuva iri muri kuronawo sei. Tichitarisa matambudziko amuri kutangisana nawo munyika, pane zviripo here zviri kukufadzai? Mikana iri imo here yekuzvisimudzira? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Saka musakanganwe muri veZimbabwe, chipuri uno tiri kusangana paFacebook papeji redu reVOA Shona. Aiwa, chinobhururuka chinomhara. Muri veZimbabwe, regai ndiroye pasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero chatinopiwa naPrasidis Jeremiah weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri simba rangu.
Tinokugamuchirai pachirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano paStudio 7. Wamuinai muchirongwa nhasi ndiPrasidis Jeremiah. Tokugamuchirai mufundisi Ndemera.
Tinotenda Studio Prasidis.
Imi munotungamirira kereke riri kuGeorgia. Mungatitsanangurirei kuti makatanga sei kereke iri?
Rinonzi Pilgrims Community Church. Kereke rinobatanidza rurimi rwechishona, chindevere uye nedzimwe ndimi dzekuAfrica, tichizosanganisirawo nechirungu. Wese munhu anotouya muAtlanta, tinovakurudzira nokuvakoka kuti vauye, nokuti vanonzwa tinotova ne creed kana kuti neshoko ratinoshandisa tichiti kumba kana tisiri kumba, a home away from home.
Zvinova zvakazotungamirira pakuti muumbe zvekare rimwe sangano rinosanganisira mamwe mastates ese.
Ichokwadi, kubva paPilgrims Community Church takaramba tichiona konzero chokuti tirambe tichibatana, nokuti pane mukaha pakati peshumiro yekuno kuAmerica kuvarungu neshumiro yedu yekumusha, nokuti nyangwe kunamata kwedu kuna maitiro atinobata nako. Saka vazhinji vanga vachisvika panguva yekuti pane mukaha uri kuitika mukunamata kwedu, uye tichitsvaka nzira yekuti tingavhara sei iwoyo mutsauko semubatanidzo wamakereke. Taura navamwe kuna mamwe mastates tichiona kukosha kwekubatana ikoko, uye kwekushumira nenzira inotisvitsa patanga tiri kumusha nyangu tisita mukati menyika dziri kure. Ndopakazova nekusangana tichitanga organization inonzi Christian Fellowship International.
Rakavambwa rini gungano?
Christian Fellowship International yakavambwa muna 2006, yakanga iri Easter yemuno muAtlanta tiri under Pilgrims, tichizova nemubatanidzo nevamwe vanga vabva kuDallas tichizotanga Christian Fellowship International.
Saka munosangana kangani pagore?
Tinosangana kamwe pagore seconference, asi kurukura uye nekutsigirana zvinoenda gore rose, sokuti kana mamwe makereke aine musangano pane kubatirana nokushandira pamwe chete kati megore rese.
Kunenge kuchimboitwei chaizvo kugungano?
Kugungano iri ndeyatingati family conference. Tine hurongwa nevana vadiki kubva kumainfants, zvikuru sei tichida kudzidzisa chatingati identity kana kuti unhu hwedu, kudzidzisa nyangwe kubva mukubata kwedu kana kuti kurarama kwedu sevanhu yatingati culture. Tiri muno mukati menyika iri kure tinotanga kudzidzisa vana vedu unhu hwedu, nokuti Kristu chedu chinotsigirwa nyangwe neunhu hwedu. Tinenge tine vadzidzisi vakasiyana, vamwe vachidzidzisa vana vadiki from 5-year-olds kusvika kuma12 and then 13 to 24 zvichikwira, namaworkshop anoenderana nematopics ari kumanikidza mweya yevanhu, zvingava kunyaya dzemari, zvingava kunyaya dzemichato, zvingava kunyaya dzekugara zvakanaka mukati menyika ino.
Ndinorangarira tichimbotaura pamberi apo muchiti gungano iri rakura zvekuti maakukoka vamwe vanobva kune dzimwe nyika, kana kuZimbabwe kana kuUK kana kuCanada. Zvinofambiswa sei kuti vanhu vazovewo pagungano iri?
Hongu, tinogamuchira vanhu vakawanda vanobva kune dzimwe nyika, kubva kunzvimbo yekuCanada unana London uye nekuAfrica generally ende kuZimbabwe. Asi kunyika kwedu kuZimbabwe mavhiza anotiremei kuwana. Isi kubatsira kwedu kupa registration acknowledgement letter inoratidza kuti waregister, inokonfirma kuti waregister.
Muripo wakamira sei?
Muripo unosiyana gore negore. Gore rino takatarisa 296 US vanhu vachishaya inonzi quad, munenge muine 2 queen size beds. Saka zvinosiyana nenzvimbo yatiri uye nemahotels atinenge tichishandisa, asi kwegore rino i-296.
Musangano uyu unoitwa nguva ipi yegore?
Inoitwa yatinoti Labor Day weekend. Gore rinouya tichange tiri kuChicago.
Nguva dzedu ndodzadyana mufundisi, mochikungotipendera zvedu nemunamato.
Ngatinamatei yedu. Baba vedu vakatendeka nezita raJesu, imi munoziva nezvenyika yokwedu, tinoinamatira pane chino chinguva kuti zvose zvatingasangana nazvo sevanhu, Mwari wangu, ndinonamatira kukundiswa, kugoneswa nokurangarirwa nemi. Pane chino chinguva tinonamatira ruoko rwenyu rwenyasha kuti rutichengetedze nyangwe muzvirwere zvatinosangana nazvo zvecoronavirus. Tinozviunza pamberi pechigaro chokudenga, nokuti imi munotiudza kuti chose chinhu chine zita must submit pamberi pechigaro chenyasha. Ropafadzai Mwari wangu vese vanomira neshoko renyu kuti rienderere mberi. Tanamata nokutenda nezita raJesu.
Mange makateerera kuchirongwa zvechitendero. Ave kukuonekai muchirongwa chanhasi. Ndipraxedes Jeremiah.
Jesu makanaka.
Tinotenda Praxidius, tichitendawo chikwata cheChrist like kwaya nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Nyika iri kuchema nhasi zvichitevera kushaya kwemuimbi weAfro Jazz wechidiki Prince kuda kwashe Musarurwa neZuro Maneru. Nepfenyuro yeZBC inoti muimbi uyu akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Musarurwa anonyanyozikanwa nekambo ndirwo rudo kaakaimba nemumwe muimbi wechidiki pachihera. Tombokupai kambo ndirwo rudo. Kambo ndirwo rudo kubva kuna pachera na Prince Kuda Musarurwa kuno ku Studio 7 tinoti zorora murugare Prince Kuda. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzeMDC kumasvingo dzinosungwa dzichipomerwa mhosva yekuparadza midziyo chishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Zikala mudhorobha iri. Mafashamu emvura yakanaya svondo rapera anoparadza zvakare migwagwa nemabhiriji zvanga zvichivakwa kuchimanimani East. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.